Yes, zvinokutaura vatirikuita vari kusouth africa vari kuitwa chemotherapy nhasi vaburitsa mashoko kuvana vezimbabwe vachitaura iko kuti pavakaenda kusouth africa mushure mekunge varifewa nemadokta vemuzimbabwe vakaenda kusouth africa vakanobatwa vaine cancer of the colon saka kubvira musure svondo vanga vachiitwa chemotherapy vari kusouth africa saka vari kurikavhazavo zvakanaka uyezve vakasimba masipiritsi avo ari hai
kosei vafunga kuzivisa vanhu nezveurwere hwavo
vataura ivo kana mumashoko avatura nhasi kumhuri yezimbabwe vataura ivo kuti vanhu utungamiri hwakanaka hunofanira kupona huchibuda pachena maererano nemamiriro akaita utano hwavo true political leadership must always be open and transparent nekumira kwakaita utano hwavo izvi zvinoenderana nemavalues avanowirana anotaura kuti vatungamiri ngavabude pachena nezvinhu zvinosanganisira utano hwavo